vachitaura nemakurukota vatevedzeri vavo uye vanyori vemapazi nevakuru vakuru vemakambani ehurumende vamunangagwa vati vana vezimbabwe vanofanira kuve neupenyu hwakanaka vachiti zviri mumaoko evakuru vehurumende ava.
The second term of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development.
Chikamu chechipiri chehurumende yedu chinofanira kuratidza chido chedu chekusimudzira upfumi nemagariro evanhu, kuvandudza upfumi nemaindustry zvichionekwa nekusimukira kwemararamiro evanhu.
Zvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika hazvifaniri kudzorera kumashure nyaya dzebudiriro munyika, asi vanonzi vakatemera zvirango izvi kusanganisira hurumende yeAmerica vanoti hazvina kutemerwa nyika yose, asi zvakatemerwa vamunangagwa nevashoma muhurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ine zvirongwa zvakawanda zvekuti vanhu vagare zvakanaka, zvakaita sekuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe. Asi nhengo huru muCitizens Coalition for Change Senator Felix Magalela Mafa Sivanda vaudza Studio 7 kuti havaoni dare remakurukota vamunangagwa richisimudzira upenyu hweveruzhinji.
Ingorangidza inonzi nepotism, kuzadza nevana nehama nevanhu vasingazivi nevamwe vasina kutsarwa. Zveiyi kabineti mahumbwe chaiwo, nokuti haizi pamutemo. Nyaya dzichiri kubikwa nesadhaki iwo vamanya ndokuisa kabineti.
Vanoongorora magariro evanhu vakazvimirira uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Justice Network vatendai Ruben Mbofana vati vavaone zvizhinji zvichabatsira vanhu zvichaitwa nehurumende yavamunangagwa.
Hurumende iyi yatambudza vanhu. Vanhu vari kugunun'una. Hapana chitsva chavangataurire kumakurukota avo kuti itai zvakati. Kazhinji futi makurukota arima angobviswa apa achiswa apa. Vamwe vana Muturi Ncube vanovaiwo minista veupfumi hwenyika varamba varipo, asi varivo vaita kuti vanhu vemuZimbabwe dhora remuno ravakadzosa iroro ritotwedzera matambudziko emuno muZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvifambe munyika vamunangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika idzo dzisina kumira zvakanaka pari zvino.
Saka nyaya yepolitical environment iri kunzvuzii inyaya inoti igadziriswe nechimbi chimbi kuitira kuti mamaprograms ese akafanana nana Vision 2030 egovernment ange achikwanisa kusvikika.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo pane matambudziko akawanda anoda kugadziriswa upfumi husati hwagadzikana. Vakafanobata chigaro chasechigaro wesangano rinomirira vakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti tariro yavo ndeyekuti hurumende ichanzwa pfungwa dzemunhu wese kusanganisira varwi vehondo yerusununguko.
Tinenge tichida kuti tive tirimo tichiinfluensa the kind of development inenge ichiita.
Vamunangagwa avo vava nemakore makuru masere nerimwe chete ekuberekwa vanoti vanoda kuti nyika ikwanise kuzadzikisa muono wayo pasi pechirongwa chavo cheVision 2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.